Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri zvita 20/2022. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichida kuzivisa vateereri kuti nhasi tine dambudziko nemishina yedu zvichaita kuti dzimwe nhau dzatichakupai dzinge dzisina mazwi. Ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. VMDC neCCC vobatana mukuramba kutambira kuvandudzwa kwemutemo unobata mashandiro emasangano akazvimirira oga.
Tsaona dzatiri kuona idzi ndedzekuti munhu anenge achida kuovateka pasingafaniri kuovateka munhu anenge achida kumhanya pasingafaniri kumhanya uyezve vamwe vari kuita itoti pachirungu encroaching onto the lane of oncoming traffic
vanhu vokurudzirwa kuti vangwarire njodzi dzemumigwagwa panguva yezororo ZNCC inoti vemabhizimusi vakawanda havana chivimbo kuti upfumi huchagadzikana gore rinouya Indwe mimwe emisore na udzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare resenete riri kuzeya budget regore rinouya pamwe nebhiri rekuwandudza mashandiro emasangano akazvimirira oga kana kuti private voluntary organizations bill uye mabhiri aya anotarisirwa kupasa nhasi kana mangwana asati aenda kunosainwa nemutungamiri wenyika kuti atange kushanda zviri pamutemo tichakupai hurukuro yaitwa nemutori wedu wenhau kana mishina ichinge yave kushanda Mapurisa akabatana neve Traffic Safety Council of Zimbabwe vari kukurudzira vanhu kuti vatevere mitemo yemimigwagwa apo nyika yatarisana nezororo rekisumusi negoredzva sezvo vanhu vakawanda vachirasikirwa neupenyu munguva iyi. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau muHarare nhasi vamunesu munoda wafa vanoshanda kuTraffic Safety Council of Zimbabwe vaudza vatori venhau kuti tsaona zhinji dziri kuitika munyika dzinodziviririka.
Chikamu chikurukuru chamaaccidents chinoitika zvinotopfuura 90% pachirungu. Ukatarisisa kuti zvaitika zvii, zvinhu zvinosvika pana muchairi, pana driver. Zvinoreva izvo kuti 90% yamaaccidents edu dai vanhu tikangonzwisisa mumwe nomumwe akati handichapaparika handichamhanyi tinogona kudzikisa maaccidents mumigwagwa yedu.
Vamunoda wafa vati sezvo pachiita tsaona dzakawanda munguva yezororo vatotumira vanhu kuti vadzidzise vatyairi uye kusunga vanotyora mutemo.
Isu seTraffic Safety Council of Zimbabwe takabatana neZimbabwe Republic Police neVID. Pari zvino tava nezvikwata zvatingati mateams 25 makumi maviri neshanu vatova muminda vatova mumugwagwa vari kuita basa vachikurudzira vanhu kuti vafambe zvakanaka asi vachienforce zvakare kuti vanhu vatevedzere mutemo.
Vachitaurawo pamusangano uyu, mutauriri wemapurisa assistant commissioner Paul Nyati, vatiwo zororo regore rino ratanga zvakaipa sezvo kubva musi wemugovera kusvika nhasi vanhu makumi maviri vatorasikirwa neupenyu mutsaona dzemumugwagwa.
Tsaona dzatiri kuona idzi ndedzekuti munhu anenge achida kuovhateka pasingafaniri kuovhateka, munhu anenge achida kumhanya pasingafaniri kumhanya, uyezve vamwe vari kuita yatoti pachirungu encroaching onto the lane of oncoming traffic, zvokonzera kuti paite tsaona dzamaona sezvataona zvakaitika kupa 92 kilometer peg Blawai Bed Bridge Road musi wemugovera, nezuro ku 111 kilometer peg Harare Blawai Road kuchegutu, ne 370 kilometer peg Harare Blawai Road kumbembezi. Saka tiri kuti isusu vatyairi ngatichengetedzei upenyu.
Vatiwo vachatora matanho akasimba kune vanotyora mitemo yemumigwagwa.
Kana motikari ikapfuura nepamapurisa ikazoita tsaona, tinoongorora nguva yapfuura, yapfuura nguvai, panga paine mapurisa here kana kuti kwete. Mapurisa iwawo tinoti pachirungu the master account pane zvaitika.
Mashoko aya anotevera kufa kwakaita vanhu vatanhatu pavanhu vasere vaive mumota diki yerudzi rweHonda Fit yakaita tsaona nezuro mumugwagwa unobva Harare kuenda kuBulawayo. Vafambi vakurudzirwawo kushandisa mota dzinotakura veruzhinji dzinotenderwa, kwete kukwira mishika-shika isina mapepa. Mumwe mufambi Mathachikada yakurudzirawo kuti kuiswe mapurisa kunzvimbo dzinokwirirwa mabhazi nevafambi, achiti dzimwe dzenguva vafambi vanombunyikidzwa nemahwindi. Gwaro rakaburiswa neUnited Nations rinoratidza kuti Zimbabwe ndiyo iri pamusoro panjodzi dzemumigwagwa sezvo pachifa vanhu vashanu pazuva. Njodzi idzi dzinokonzerwa kunyanya nevanhu vanenge vasingatevere mitemo yemumigwagwa. Izvi zvakapa kuti Zimbabwe ibatane neCameroon, Ethiopia neUganda kunyorerana chibvumirano chekupota ichiongororwa nedzimwe nyika matanho airi kutora ekudzikisa njodzi dzemumigwagwa kana kuti Road Safety Performance Review. Asi kunyange hazvo Zimbabwe yakaisa runyoro rwayo pachibvumirano cheUnited Nations chekuderedza tsaona dzemumugwagwa nezvikamu makumi mashanu kubva muzana kana kuti Decade of Action for Road Safety 2021 kusvika kuna 2030, Traffic Safety Council yati tsaona dziri kuitika munyika hadzisi kudzikira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Iyo zvino tokupai nyaya yatambotanga nayo patavhura chirongwa yePrivate Voluntary Organizations Bill, iyo yabatanwa nemapato maviri anopikisa ari muSenate mukuramba nezvebhiri iri. Mutoro wedu wenhau Godwin Mangudya anotipa nyaya iyi.
Senate yatanga kuzeya budget re4.5 trillion iro rakapaswa neNational Assembly nengo dzedare iri dzichiti gurukota rezvemari vamutuli ncuve vanofanira kupa mapazi ehurumende mari nekukasika. Dare iri rati gore rino mapazi akawanda ehurumende akatadza kuita zvirongwa zvavo nekusapiwa mari yainge yavimbiswa mubhajet. Senator Alice Chimbudzi veZANU PF vativo vancuve vanofanira kupa mari yakawanda kune vemabhizimisi madiki.
Vakatishanavapedza navo vagozokera pabasa ravo, zvinounza kunyararo minista, tinozviziva kuti panenge paine chikonzero chekuti munenge muchida kuti zvigadziswe vanhu vagoshanda munzvimbo dzakanaka. Asi tinongoda kukutenda minista kuti mabatabata zvemaSMEs.
Vamwe vakaita saSenator Morgan Komich veMDC vati vancuve vanofanira kuwedzera mari yevashandi vehurumende sezvo vari kutambira mari shoma. Zvichakadai, Senate yange ichitarisirwa kuzeya Private Voluntary Organizations Bill kana ichinge yapasa budget, asi nhengo kubva kumapato anopikisa dzati kunyange hazvo rakapasa muNational Assembly havasi kuzotsigira bhiri iri. Mutevedzeri wemutungamiri weMDC Senator Chief Ndlovu vati bhiri iri harina chakanaka uye hapana chikonzero chekuti varitsigire.
As a party, I think our position is that we will not support the bill, and for various reasons the outcry of civic society is understandable.
Sebato Hatitsigiri biri iri nekuda kwezvikonzero zvakawanda zvakaita sekuchema kuruki vemasangano anoshanda akazvimirira uyewo hatidi kudonedza upfumi hwenyika.
Izvi zvatsinirwa nemutauri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change Muzvare Fadzai Mahere.
Saka isusu tinoti aiwa mutemo kana kuti constitution ngaitedzerwe. PVO bill hausi mutemo wakanaka. Ezvinezvi tagara titone mopa kudhara ne mitemo yakawanda yapasiswa nezanu PF kubvira pakapinda vamunangagwa isingawirirane neconstitution, zvinongoratidza kuti zanu PF harisi bato rinofarira zvekodzero dzevanhu.
Asi mushandi mukuru muchikamu chekuburitswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa mugwadi vati hapana chakashata kuti Senate itambire bhiri iri.
Vanhu vanofanira kushanda vari pamutemo. Koiwo maMGO anonzi haashandi nekutemo pakuti kudii. Saka ndio zvanguuya neekita ndione paine chinochemedza ipapo.
Asi sachigaro wecrisis in Zimbabwe Coalition vaPeter Mutasa vashora vari kutambira bhiri iri.
Saka takatarisira vamunangagwa kuti varege kusaina mutemo wakadai, nokuti mutemo unokanganisa upfumi hwenyika.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kugurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi avo vari kufambisa bhiri iri muparamende sezvo vange vasiri kudayira nharembozha yavo. Asi mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoti bhiri iri rakakosha kumisa vemasangano akazvimirira oga vavanoti vari kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika. Vemasangano anoshanda akazvimirira vanoti bhiri iri rinopa simba rakawanda kuhurumende kuti ivhiringe kana kuavhara. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Imwe ongororo yakaitwa neZimbabwe National Chamber of Commerce kana kuti ZNCC inoratidza kuti vemabhizimusi wakawanda vachisvika zvikamu makumi manomwe nezvinomwe kubva muzana kana kuti 77% vanoti zvinhu zvakatodzikira gore rino kudarika rapera. Vamwe vanodarika zvikamu makumi mashanu nezvipfumbamwe kubva muzana kana kuti 59% vanoti gore rinouya zvichatowedzera kuipa apo nyika yakatarisana nesarudzo. Nyaya yehurumende yekuramba ichishandisa dhora remunyika inonzi iri kupa kuti vemabhizimusi vashaye chivimbo neupfumi. Asi gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vakaudza dare reparamende kuti vari kutarisira kuti upfumi gore rinouya hukwire nezvikamu zvitatu nezviga zvisere kubva muzana kana kuti 3.8%. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano.
Ichokwadi kuti gore rino ranga rakaoma kupfuura rapfuura. Ikatarisa zveupfumi hwenyika yatingati inflation, kukwira kwemutengo. Tengo yanga ichiita chimbwa mupengo gore rino. Petakapedza gore ra2021 inflation yanga iri 57% annual inflation. Asi muna August yakasimuka kunosvika ku285%. Kutaura pari zvino iri kuma259%.
Izvi zvinorevei muzvinafundo?
Zvikureva kuti vanhu vakagozherwa zvakanyanya gore rino, nekuti mare yavo hapana nemari yakambokwira ne285% tiitisa nhau dzepay. Upfumi hwenyika tava kushandisa maUS dollars, asi vanhu vazhinji vari kutambira mazim dollars kuti vazonotenga mumashopu. Varoda kuchinja mari iya kuti vaende kumaUS, mari yosara shoma. Saka igore rakaoma.
Ko iko kune vemabhizimisi uku?
Kubusiness zvanga zvakaomawo zvakanyanya, nekuti takaona kuti hurumende kunyange mapolisi ayo akanga ari mamwe acho akanga asingabatsiri kuti business riende mberi. Sekuti suspension of lending takaona pamashure makambani akarambidzwa kuti vakwanise kuona mari kumabank. Hakuna nyika inokwanisa kurarama isingapiwi mari. Izvozvo zvaivhiringidza urongwa hwebusiness. Zvakare tinoona kuti nyaya yemainterest rates ari kuchajewa macompanies ema 200%. Ingatovamba vachete nokwasa kuno kutora mari kubank yodzorera nerate ye200%.
Zvinoreve mungapa muenzaniso here?
Zvichireva kuti kana vatora $100 unodzorera iya kuma$400. Saka izvozvo unonga wamboita business rakaita sei rekuti udzorere mari iyo kunze kwekuti uri mbavha? Ndione kwasa kuita izvozvo. Saka ndo dambudziko riri kuitika munyika gore rino ra2022. Mamwe matekisi atiri kuchajwa nehurumende ari kudzimbira zvakanyanya kubhizinesi.
Nechikonzero chei?
mari yacho inobva yadzoka yese futi kuhurumende ma 2% tax yanga yambori 4% foreign currency zvaiomesa futi business. Vanotengesa zvinhu kunze kwenyika vanoexporta vanotorwa mari 40% vozopiwa ari mazimudhora nerate iri pasi. Kana wabhengawo mari muno muzimbabwe wachitengesa kwauri kubusiness wesamarom bank iri kutorwa 20% nehurumende, zvobva zvakonzeresa kuti vanhu futi varege kudi samarom bank. Ndosaka makaona kuti vanhu vari kubatwa nematsotsi vari kutorwa mari vawanda mumabhizinesi nomudzimba, nekuti mari yacho haibhengeki. Kubhengi kwaberekera ngwena. Kune dzimwe nyika wesamarom bank unoona muhoro unoona interest rates, kunoku inopera kurumwa rumwa munonga mane majuru akurumwa mari emabank charges nereserve bank inonga itra export attention. Takuenda mu 2023 tiri kuona kuti zvichaoma zvakanyanya, nekuti kana vakabhurusa shiri vana mutunure yeinflation tichiti yanganga yadzika kusvika pa 57% woibhurusa nekuprinda mari yakawanda, inflation isvika kuma 285%. Zvinoreva kuti tiri kupinda mugore ra 2023 takagozherwa zvekuti icharamba ichikwira kuenda kuma 400% iyo inflation.
Nyanzvi munyaya dzeupfumi muzvinafundo Gift Muganu vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Zvizvarwa zvemuZimbabwe neBotswana zvakawanda zviri kutambira nemufaro chibvumirano chakanyoreranwa pakati penyika mbiri idzi chekudyidzana panyaya dzezvitima chinonzi Through Working Agreement. Chibvumirano ichi icho chakanyoreranwa nemuvhuro pakati peNational Railways of Zimbabwe kana kuti NRZ neBotswana Railways chichaona zvitima zvekuBotswana neZimbabwe zvichidarika miganhu yenyika mbiri idzi. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Vanorarama nekutenga muBotswana vachinotengesa kuZimbabwe muzvare Primrose Mandeya vanoti havazivi kuti NRZ yava vhirepi sezvo vange vachirasikirwa nemari yakawanda mukuita basa ravo nenyaya yemabhazi nemichovha.
Bva muno muzvi ichienda kuBulawayo kana uine grocery vanotengera pa 1000 pulaenda bapo. Of which chitima chinenge chiri chipi papo, because chavanoita ivo vanotanga vaweya zvinhu zvako zviri kurema makages akaita sei pakg imari yakati, and like vana malighters they charge by the year, vanotarisa neziso kuti apa panoita mari yakati.
Nekuda kuchibvumirano ichi, zvitima kubva kumakambani aya zvinenge zvokwanisa kusvika kuFrancistown nekuBulawayo. Chibvumirano ichi chisati chaitwa, zvitima zvenyika mbiri idzi zvaigumira kuBotswana paPlumtree. Pakusainwa kwechibvumirano ichi, mukuru weNRZ Myra Spinners Nyanduko vakati zvainge zvatora mazuva mana kana mashanu kuti zvinhu zvizotakurwa kubva paPlumtree kupinda muZimbabwe, sezvo chitima cheNRZ chisingafambe mazuva ose.
Chirongwa cheThrough Working Arrangement chirongwa chichaita kuti zvitima zveBotswana Railways zvifambe kusvika muBulawayo zvisina kumira paPlumtree. Zvekare zvitima zveNRZ zvichafamba kupfuurira kuenda kuFrancistown zvisina kumira kuti zvichinjane neBotswana Railways. Izvi zvichaita kuti zvipe mutserendende pamafambiro ezvinhu zvemakastoma edu, zvichiunza kurongeka uye kusvitsa zvinhu nenguva kwemakastoma edu.
Izvi zvinotsinirwa nemukuru weBotswana Railways amai Celesile Malele.
This old arrangement has
urongwa hwatanga tichishandisa hwekuchinjana zvinhu horatidza kuti wachembera uye haupi pundutso yakafanira kumakambani edu pamwe chete nenyika.
Vanotiwo
this interchange agreement is not working well for
urongwa hutsvau huchamisa kudzokorodzwa kwemabasa akadai sekuongororwa kwengoro dzezvitima uye kuongorora zvinhu sezvo zvichizoitwa kamwe chete panzvimbo yazvinosvika.
Asi kunyange vamwe vari kufara, vaAbraham Mangena vanoita zvekutakura vanhu nezvinhu kubva muguta reFrancistown kuenda kunzvimbo dzakasiyana siyana muZimbabwe vanoti urongwa uhu huchaita kuti vasare vasisina basa.
Tanga kufamba kwechitima kuchaita kuti ndisare sina basa. Ndagara nichitakura vanhu pamwe chete nezvinhu ndichienda kuBulawayo nekuHarare. Chitima chauya, vanhu vari kuenda pachitima kuti vauye pandiri.
Asi nyanzvi munyadzi dzoupfumi dzataura neStudio 7 dzinoti chibvumirano ichi chichabatsira Botswana zvakanyanya sezvo NRZ isina zvitima zvakakwana uye iine zvikwereti zvakawanda zvairi kutadza kubhadhara. NRZ yakamboedza kuita zvibvumirano nemakambani akaita seTransnet ekusouth Africa nezvimwe zvezvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika pasi peDiaspora Infrastructure Development Group, asi zvakakonanganga murapwa achida. Zimbabwe yakambotiwo iri kutaura neRussia kuti ipiwe zvitima, asi hapana chakabuda. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Komiti yedare reHouse of Representatives muAmerica iri kukurudzira kuti gweta guru rehurumende vaMerrick Garland vaferefete vaimbova mutungamiri wenyika vaDonald Trump nekuda kurambira pachigaro uye kupesvedzera mhirizhonga padare iri muWashington DC musi wa6 ndira 2021. VaTrump vaiti sarudzo dzainge dzabirirwa kunyange vachinzi vainge vasina umbowo hwacho. Dzimwe nhengo dzedare reHouse of Representatives kubva kubato remaRepublicans kusanganisira vaKevin McCarthy vari kutarisirwa kuva mutauriri wedare iri munandira vari kunziwo nekomiti iyi vaferefetwe nekupesvedzera mhirizhonga. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie.
Izvi zvinoreva kuti Congress painge ichiinvestigata vaTrump, decision yavaita yokuti vaTrump vasekitwe naAttorney General iyi inogoye referral. Attorney General zvavo havana yandikati mandate kana kuti zvokuti vangatonzi vatoinvestigate, but zvavo maoko avo Attorney General kuti voinvestigate here kana kuti kwete.
Tingaone zvichireve chii panyaya yekuti vaTrump vanga vari kuda kuti vakwikwidzise zvakare musarudzo dzekuve mutungamiri wenyika yeAmerica?
Ya, izvi zvinhu zvinokwanisa kukanganisa kampeni yavo, nokuti kana vave kutonga vari mumatare dzimosva, zvinhu zvokuti bumbiro romutemo remuAmerica munomo rinodzivira munhu akadaro kuti acontest maelection. Saka zvinhu zvinokwanisa kuita dent into yandikati kampeni yavo, and uyezve zvinhu zvinokwanisa kuvaona zvekare vachipinda mujere before vava president.
Zimbabwe ingadzidza chii pane zvatiri kuona zvichiitika imo muno muAmerica?
Ya, Zimbabwe ingadzidze kuti institution ye yehu president yakasiyana nemunhu anenge achioccupy office. Saka zvatikuona muAmerica, America iri kuprotecta yatingati institution ya presidency, and futi iri kuprotecta atingati matenets edemocracy, kuti kana vanhu vaita sarudzo dzavo hapana munhu zvake kunyange even president ari muchigaro anokwanisa kuvhiringidza that result. Saka kuprosecutwa kana kurifiwa kwaita kwa Trump zvichofanira kuita chidzidzo chokuti kana munhu ari president munhu apuwa masimba nevanhu kuti aintrustwe nekuprotecta constitution, and izvi zvokuti kana akasa protecta constitution yaya akadzivirira kana kuti yatinga democracy anokwanisa kuzotongwa abva pachigaro.
Munoona izvi zvakanaka here imi sagweta guru?
Ndiona sekuti kana vaTrump vachipomerwa mhosva dzavo dzavarunzi vari kupomerwa, and uyezve kana vakaita izvozvo, ndiona senge zvinhu zvakanaka zvokutaridza kuti mutemo unoshanda. But kana zviri zvinhu zvokuti komiti iri kuita kuti vaTrump vasapinde musarudzo, zvinhu zvisina kunaka, nokuti zvechita senge pari kumbunyikidzwa kana kuvapizwa mutemo.
Vanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie vari parunhare kuTexas muno muAmerica naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakoti vemuBritain varamwa mabasa nhasi kanoyeke chipiri muvhiki rimwe chete vachinyunyuta nemari dzavari kutambiriswa. Vari kuratidzira vanosvika zana rezviuru kana kuti 100,000 uye vari pasi pesangano reRoyal College of Nursing Union. Zvizvarwa zvekuChina zvinomwe zvainge zvakapambwa kuNigeria kwemwedzi mitanhatu zvasunungurwa nhasi nemauto emunyika iyi mudunhu reKaduna. Mutauriri wemauto emuchadenga munyika iyi vaGabriel Gakwet vati vainge vapamba vanhu ava vatiza vachisiya zvombo zvavo nevainge vapambwa ava. Vanhu ava vakapambwa pamugodhi weShiroro mudunhu reNiger. Vashandi pamwe nenyanzvi mune zveupfumi vane maonero akasiyana-siyana padanho rakatorwa nehurumende iro rakaziviswa svondo rapera negurukota rezveupfumi muzvinafundo muTulincube rekuti hurumende yakakwidza mari isingabatirwe mutero kubva pa 75,000 Zimbabwe dollars pamwedzi kuenda pa 91,700 Zimbabwe dollars pamwedzi, kana kuti kubva pa 900,000 Zimbabwe dollars pagore kuenda pa 1.1 million dollars pagore. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti iri idanho rakanakira vashandi chose, kunyange hazvo sesangano vakanga vakurudzira gurukota rezvemari kuti vashandi vanotambira mari iri pasi pemihoro yepasi kana kuti minimum wage vasabatirwe mitero.
I think zvaitwa nehurumende zvekukwidza tatinoti pachirungu tax free band or threshold, I think zvakakosha, zvakanaka. In fact, patakaita post budget breakfast meeting na minister masvondo apfuura, takanga tavakumbira kuti vanga vai adjust vachiisa pa 98,000. Chikonzero chiri chekuti 98,000 ndo current average minimum wage.
Munyori mukuru wemubatanidzwa wemasangano evashandi vehurumende weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions, vaDeft Dzatsunga, vanoti sevashandi vehurumende vanotambira chero danho rinotorwa nemushandirwi rekuona kuti mushandi asarai nemari muhomwe dzake.
Isu sevashandi vehurumende tinotambira danho rese rinowedzera mari inopinda muhomwe dzedu. Hongu tinoona kuti danho irori iri richazonyanya kuonekwa zvariri mugore riri kuteera, zvichiburikidza nokuti tinenge tawedzerwa mari yatinotambira nezvikamu zvakadini.
Asi vadzatsunga vanoti sevashandi vehurumende havasi kufadzwa nekudzikira kwakaita mihoro yavo zvekuti vanototadza kubhadharawo mitero sevamwe vashandi. Asi munyori mukuru weZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vanoti sesangano vanga vachitarisira kuti mari isingabatirwe mutero inge iri pasi painodiwa nemhuri yevanhu vashanu kuti irarame pamwedzi, kana kuti pasi pepoverty data line.
Tiri kuti mari isingafanduva ichibatwa mutero inofanira kudarika 91,000, inofanira kuva ichifuura ipapo. 91,000 haisiyo tingati mari inokwanisa kuraramisa mhuri, imari shoma patinenge tichitarisa hufumi hwenyika kana kuti zvinodiwa nemaketi. Mhuri ine vanhu vanosvika vashanu, kuti vakwanise kurarama vanoda mari inodarika iyoyo. Saka threshold yazotaurwa iyi tingati haisiriyo ingabatsira mushandi. Zvinoreva kuti varombo vakatowanda vari kutorerwa mari isingafanira kuva ichitekswa iyo zvino.
Vamwe vanoti pamire sangano ravo ndepekuti mari isingakwanise kuchengeta mhuri haifanirwe kunge ichibatirwa mutero. Dr. Chitambara vanodzoka vachiti kusara kunoita vashandi vaine mari muhomwe dzavo kunoita kuti vaende kunotenga zvinhu muzvitoro, uko hurumende inozowana zvakare mari yakawanda kubva kune mimwe mitero.
Tachida kuti minista vasatekse at least minimum wage, average minimum wage. Zvinoita kuti vashandi vasare vaende mari muhomwe yakati wandei. Inetoo zvakare kuti vazengi vachitenga zvinhu muzvitoro zvozobatsirawo zvakare hurumende kuburikidza nemimwe mitero yakaita sana value added tax. Nekuti makazviona hurumende iri kunyanya kuwana mari yayo through value added tax.
Muna gumi guru munhu mumwe chete anonzi aida mari inoita 28,144 Zimbabwe dollars pamwedzi, zvichireva kuti mhuri ine vanhu vashanu yaida mari inoita 140,720 Zimbabwe dollars pamwedzi kuti irarame. Asi vamwe vanoongorora zveupfumi vanoti nekuda kwekukwira kunomboita inflation munyika, mari iyi painozotambirwa nevashandi gore rinouya inogona kunge isisina simba. Chirongwa chedu cheLive Talk cheveshidiki cheThe Connection na 8pm nhasi, mutungamiri Nkomo Studio 7 ari kutarisa nezvemhirizhonga yezvematongerwo enyika inowanzobata vechidiki mushure mekubuda kwevhidhiyo inonzi ine vatsigiri veZANU PF vachityisidzira mutungamiri weTriple C vaNelson Chamisa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001 202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regaiti mbotarisa musoro yenhau zvakare. VMDC neCCC vobatana mukuramba kutambira kuvandudzwa kwemutemo unobata mashandiro emasangano akazvimirira oga. Veruzhinji vokurudzirwa kuti vangwarire njodzi dzemumigwagwa panguva yezororo. ZNCC inoti vemabhizimusi wakawanda havana chivimbo kuti upfumi hwenyika uchagadzikana gore rinouya. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndokusiyai mina Standikile Mhlanga.
Soku isikati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 olwesibili mhla ka 20 kumpalakazi 2022 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Thina njengeZimbabwe Police sicela kakhulu ukuthi abachayele bachayele ngonanzelelo njengoba kuma accidents esiwatholileyo kusukela ngomgcibelo sibona ukuthi abachayela abaningi rende lokwanekuthi ngesikhiwa overtaking.
Uhlangothi olubona ngokulimukisa ngengozi zomgwaqo le Traffic Safety Council of Zimbabwe lamapolisa sebesungule umkhankaso walolu daba ngezimota labachayeli ukuba bananzelele ingozi emgwaqweni.
Masengathi umnomzana ufikile mbalula ugejile ulahleke kakhulu ukukhombisa ukuthi udaba lwaseZimbabwe akaluzwisisi ngokugcweleyo.
Wasanda ukukhethwa ukuba nginobhala jikelele webandla elibusayo iSouth Africa LNC. Umnumzana Fikile Mbalula uthi kufanele amazwe aphetsheya ethule izijeziso azethesa eZimbabwe. Ibandla leCCC selisole abasekeli bezanuPF abaphume emfanekisweni wevidiyo enkundleni zokuxhumana bechaya islogan besithi umkhokheli weCCC umnumzana Nelson Chamisa kumele abulawe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kona lo umsakazo. Uhlangothi olubona ngokulimukisa uzulu ngengozi zomgwaqo le Traffic Safety Council of Zimbabwe lamapolisa sebesungule umkhankaso wokulimukisa abantu abahamba ngezimota labachayeli ukuba bananzelele ingozi emgwaqweni njalo bengachayeli bedakiwe ngesikhathi sekhefu. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuza ngesikhathi inani lezehlakalo zengozi ezenzakala emgwaqweni seliqansa. Amapolisa esithi zibangelwa ngabachayeli abangenelisi ukuchayela le mota ezingavikelekanga. Ukunje amapolisa athi sekulamaqembu angamachumi amabili lanhlanu 25 elizweni lonke akhangelisisa ukuba uzulu afundiswe ngokuvikeleka engozini zemgwaqweni. Umholi ohlangothi lwe-Traffic Safety Council of Zimbabwe umnumzana Munese Munoda wafa uxwayisa uzulu ngalezi ngozi.
Zimbabwe takabatana neZimbabwe Republic Police ne-VID pari zvino tava nezvikwata zvatingati mateams 25 makumi maviri neshanu vatova muminda vatova mumugwagwa vari kuita basa vachikurudzira vanhu kuti vafambe zvakanaka asi vachienforsa zvakare kuti vanhu vatevedzere mutemo nokuti mutemo wenyika uripo.
Tina njengabantu beTraffic Safety Council of Zimbabwe sasihlangene lamapolisa saba kumaqembu afika 25 kumaqembu lawa sikhuthaza uzulu ukubana achayele ngonanzelelo. Siyabakhuthaza njalo ukubana balandele umthetho lapho behamba emigwaqweni. Uqhubeke esithi ngesikhathi sekhefu abantu abaningi banomkhuba wokuchayela benatha okudakayo.
Chatinoda kunyanya kukumbirisa panguva iri pano ndechokuti vanhu vasafamba vakanwa zvinodhaka. zvokuti vanhu vanogona vese ngavafambe masikati tisamirira kufamba nzedo dzedu usiku nokuti hatizonyatsoona.
Sikhuthaza uzulu wonke ukuba bengatshayeli nxa bedakiwe. Siyabakhuthaza njalo ukuba ngabahambe nxa kukhanya. Siyazi ukuba nxa abantu bengahamba sokuhlwile ababoni kuhle okwenzakala emigwaqweni. Isikhulumeli samapolisa uMnumzana Phonyati uthi amapolisa azakwenza kusemandleni abo ukuba laba abatshayela bengelancwadi lokunatha izidakamizwa babotshwe.
Thina njengepublic policy sicela kakhulu ukuthi abatshayele batshayele ngonanzelelo, njengoba kuma-accidents esiwatholileyo kusukela ngomgcibelo sibona ukuthi abatshayela abaningi benza lokwanesithi ngesikhiwa overtaking. Nxa lapho kungafanelanga khona ukuthi bayenze ama-overtaking, abanye bangikhona bahamba bethwele abantu behlanganisa lezinye impahla, kungaba le-accident abantu sebelimala, abantu sebesenzela ukuthi abanye kumele babe lama-injuries bafele khonapho. So sicela kakhulu abatshayeli ukuthi sinanza ini today, sinanza iChristmas le-New Year. Abatshayeli kumele batshayele izimota ngonanzelelo, njalo kumele bakhumbule ukuthi impilo yabantu balayo esandleni.
Amapolisa awe-ZRP abika ukuba kulabantu abafika amajumi amabili 20 asebelahlekelwe ngumphefumulo wengozini zomgwaqo kusukela ngomgcibelo elizweni lonke. Ngakho-ke kuqakathekile kakhulu ukuthi abantu bakhuzane lapho sebebona umtshayeli etshayela okobuchapha, labo abatshayeli ukuthi bangatshayeli benathile, ikakhulu abayabe bethwele abantu abaningi okugoqela abamabhasi. Ngimele 27 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Osanda ukukhethwa ukuba ngunobhala jikelele webandla elibusayo eSouth Africa ele-African National Congress, uMnumzana Fikile Mbalula uthi kufanele amazwe aphetsheya ethule izijeziso azethesa eleZimbabwe ukwenzela ukuthi umnotho ukhuphuke, njalo izizalwane zalelo lizwe zingabalekeli kwelakhe, zidinga amadlelo aluhlaza. Ekhuluma emhlanganweni weCongress e-ANC eSouth Africa, uMnumzana Mbalula uthe kufanele leBrithani lihloniphe isivumelwano seLancaster Agreement, njalo wathi ibandla lakhe alisekeli ukuthi kuguqulwe uhulumende weZimbabwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa loMnumzana George Mkhwananzi, ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Ngombono wami mbona sengathi uMnumzana uFikile Mbalula ugejile, ulahleke kakhulu ukukhombisa ukuthi udaba lwaseZimbabwe akaluzwisisi ngokugcweleyo. Udaba lwaseZimbabwe ukuthi izinto zime manzonzo zibe kulesi simo ezime ngazo akudalwa yikuthi ilizwe laseZimbabwe lingaphansi kwezijeziso zomnotho. Ilizwe laseZimbabwe lisesimeleli ukuso ngenxa yobuchapha lobucangu babakhokheli bezanu. Ilizwe lingabuswa kahle, ilizwe ligcwele inkohlakalo, ilizwe ligcwele ubusela. Umnotho ukhona, izinto zikhona, kodwa ke asetshenziswa kahle, ilizwe aliphathwanga kahle. Okwenziwayo okuyikho ukuhuquluza umnotho ukuthi abantu balahlekelwe imisebenzi, amafemu angasebenzi, imisebenzi iphele, abantu basebeyagcwala ke umhlaba wonke besakazeka, behlakazeka. Kwenziwa yikuthi ubukhokheli obukhona obezana uPF kulesifo esingaphakathi kwenhliziyo zabo, okuyikhona okwenza ukuthi bahluleke ukubamba ilizwe ngemfanelo, baliphathe kwenza ukuthi likhiqize okuzokwenza ukuthi abantu baphatheke kahle phakathi kwelizwe, bathole imisebenzi, izibhedlela zibe nemithi, odokotela babe khona, onesi bangabaleki befuna imisebenzi engcono kwamanye amazwe, izikolo zisebenze kahle, amafemu nawo akhiqize. Konke lokhu kwenziwa yibuchapha lobugxangu bezanu, akungeke kuthiwe kwenziwa yikuthi kulezijeziso zenotho. Ngoba ubuchapha bonke lobu buqale kungakabi khona lokho. Njalo uma kungathiwa ziyabhekwa lezo zijeziso zenotho, asikuboni okuyikho kudala ukuthi bahluleke ukwenza okumele ukuthi ngabe bayakwenza. Kanti imali yokunikana njengoba beningana izimali ezingaka, izizumbulu zezimali ephalamende bayithatha phi? Uma kungathathwa leyo mali ifakwe ezibhedlela, ithenge imithi, iholise othisha, kambe izinto ngeke zihambe na? imali ikhona, izinto zikhona, zisetshenziswa ngemfanelo. Yikho engibona sengathi ulahleke kakhulu umnumzana ufikele Mbalula, udinga ukuthi athole izifundo ezithile ezizomqeqesha azwisise udaba lwaseZimbabwe, ngoba uxambukele endabeni angayizwisisiyo.
Kuyini okunye njalo okungenziwa libandla le-ANC kumbe nguhulumende weSouth Africa ukuphathisa eleZimbabwe ukuthi izizalwane zalo zingasabalali zigcwale kwamanye amazwe, njalo lo mnotho weZimbabwe ukhuphuke?
Udaba lwaseZimbabwe lubanzi, ungalibali futhi ukuthi kulodaba lwaseMathebeleland kulabafana bakamthwakazi ababoshwe abaloko besuswa amajele ngamajele besiwa. Into abayilwela yona lani ingagqitshelwa phansi ifihlwe kube sengathi ayikho. Imbizo le ezokuba ngeyabantu bonke abaphathekayo kwezombusazwe izohlangana izame ukuphuma lesisombululo esizokwenza ukuthi noma sokusenziwa ukhetho kungasoze kuphinde kube khona izinto ezizogwenxa abanye abantu, okuzokwenza ukuthi ma siyaphuma ukuphumela noma ingayisiyo eqondileyo ingentshontshiweyo, kodwa bese kufika ilizwe laseSouth Africa lithi lona bekuqondile. Kahle kahle mpela bekufuneka ukuthi ngabe kuba khona uhulumende ozokuba ngwesibambiso, i-transitional government or authority, kuyokwenziwa ukhetho kuphethe yona, hhayi izanu, ngoba izanu izongena idlale iphinde futhi ibe ngunompembe, iziphasele, ibe ngugoalkeeper, ibe yonke into. So yikho embona sengathi ngabe uhulumende waseSouth Africa usiza ngakho lokho, hhayi nje ukube eklabalale mingale kude engaluzwisisi kahle udaba lwaseZimbabwe.
Si ingcwethi ecubungula ezombusazwe ebesixoxa laye ekhona le eJohannesburg kwele South Africa. Ibandla lesi-CCC selisole abasekeli bezanu PF abaphume emfanekisweni wevidiyo enkundleni zokuxhumana bechaya islogan besithi umkhokheli we-CCC uMnumzana Nelson Chamisa kumele abulawe. Ibandla le-CCC lithi isehlakalo lesi siveza sobala ukuthi iZANU-PF iqoqa udlakela phambilini kokhetho luka-2023. Ibandla le-CCC lithi amapholisa kumele abophe abasekeli beZANU-PF laba ngoba bechoshozela udlakela. Ukunyanga ezisanda ukwedlula, kulwelunga leZANU-PF uMnumzana Upton Mashayanyika layo okhulume komunye umhlangano esithi uMnumzana Chamisa kumele abulawe. Ngemva kokuhlokoma kwabantu, amapholisa athembisa ukuphenya, kodwa lamhla uMashayanyika kakabotshwa. I-CCC ithi kungabotshwa kwakhe labasekeli beZANU-PF laba abakusehlakalo esitsha kuveza sobala ukuthi amapholisa asebenza lebandla leZANU-PF. Ilunga le-CCC uMnumzana Job Sikhala uselengxenye yomnyaka evalelwe eChikurubi ngemva kokubotshwa esetheswa icala lokutshotshozela udlakela. Sixoxele ilunga le-CCC uMnumzana Bednico Pepe ngalolu daba.
Engingakutsho into ngabilile ukuthi abalaleli babekwazi ukuthi iZimbabwe njengelizwe kuloswazi abalutshaywa uNkulunkulu okufanele baluphendule, baphenduke babe ngabantu abaqotho, abantu abathi bangezwa ubuhlungu bazi ukuthi ubuhlungu buvela ngaphi, abantu abathi bangakhangelisisa impilo zabo bazi ukuthi ziphithwa kuyini, njalo abantu abathi bangakhangelisisa imbono eyenzakalayo kuhulumende bazi ukuthi ukungasebenzi kwabantu ababo kuvela kuhulumende, bazi njalo ukuthi ukusweleka kwemali kuvela kuhulumende, bazi njalo ukuthi kube nendlala elizweni singasakhulumi ukuthi izulu kalinanga, bazi ukuthi kuvela kuhulumende ngoba zinhlelo ezikhethelwa abantu ukuthi babe kuhulumende. Kodwa-ke thina silomnyama ngoba abethu kayisibo zinkokheli kodwa ngobhinya. Uyabona umuntu okuthiwa ngubhinya ngumuntu owenza into komunye umuntu ngaphandle kwemvumo yakhe, umuntu owenza into komunye umuntu emuzisa ubuhlungu. So thina sifuswa ngobhinya ngoba basizisa ubuhlungu. Sifuswa ngobhinya ngoba basenzisa lokho esingakufunini. Okusikelayo ukuthi abantu bezimbabwe babekwazi ukuthi-ke sesifikile isikhathi sokuthi bazinuke amakhwapha bazi ukuthi nxa befuna ukuthi ilizwe leli lilunge kufanele babekwazi ukuthi okuphambi kwabo okuyikho abakuthi nguhulumende kakusafanelanga ukuthi kube kukhokhela ilizwe. Ngoba kakula sizathu sokuthi nxa libandla elibusayo liyetshaya izilogani ezifisela kumbe ezinokuthi omunye eliphikisana naye kufanele afe. Yibubhinga, yibuklingi, yibubulali, idlozelibi, idlozigidelandlini elibulalayo.
Kungaba kusitshoni lokhu bababhebhe nxa abantu beyaphuma besithi phambili ngokufa kukazibani khonapho ilizwe likhangelane lokhetho ngomnyaka ozayo?
Kuyabe kutshengisa ukuthi ngabantu abaphila ngegazi, ngabantu abaphila ngokwethusela, ngabantu abaphila ngokuthi kufanele kufe omunye ukwenzela ukuthi ngithole engikufunayo. Lokho abakukhulumayo yizifiso zabo ngoba abantu bagcinwa nguNkulunkulu ngazo zonke izikhathi. Njalo abantu bayagcinana bona bodwa. Okuqala ukuthi izani ilaso isifiso sokuthi ngabe uChamisa uyafa, kodwa okwakathesi kakula ongadobha umgubho ayemdubula. Bangadinga izindlela eziningi zokuthi ngabe bayambulala, kodwa lo ophezulu uzamvikela. Abantu bezimbabwe ngoba bamthembile bazamvikela. Imithandazo yabantu izaba khona ukuthi imvikele. Nxa isikhathi sakhe singakabhalwa,
kulo msekeli wezanu PF oke waphuma kunyanga ezedluleyo esithi uChamisa kumele abulawe. Amapolisa athembisa ukuthi azacubungula ngemva kokukhonona kwabantu abaningi, kodwa sikhuluma nje akukuyenzeki lutho kuye lowo baba. Kusehlakalo lesi ubona mhlawumbe amapolisa ethatha inyathelo yini?
Amapolisa asathathelwa amandla awo. Amapolisa asathathelwa ibilo lawo. Amapolisa asathathelwa indlela asebenza ngayo. Ngoba ipolisa indlela esebenza ngayo yikuthi angatshelwa ngumpolitishiyeni ukuthi kwenzeni, kumbe angatshelwa isiphathamandla sikahulumende ukuthi kwenzeni.
Lo ngumnumzana Beth Nicol Bebe, ilunga le-CCC, obexoxa ecingweni lo Ntungameli Nkomo we-Studio 7. Asenelisanga ukuxhumana lesikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi ngalolu daba, kodwa isikhulumeli sebandla lezanu PF umnumzana Tafatswa Mogwati utshele Studio 7 ukuthi ibandla lakhe alitshotshozeli udlakela, njalo akuqondanga ukuthi lifuna ukuthi umnumzana Chamisa abulawe. Okwakuqala embalini yokwahlulela kwekomiti edalele iParliamente yakwelemelika yeHouse of Representatives panel ecubungula isehlakalo sokuhlaselwa kwesigodlo sedalele iParliamente ese-US Capitol mhla ka-6 kuzibandlela nyakenye, amalunga ale iphanel avumelane wonke ukuthi kumele owayengumongameli weMelika umnumzana Donald Trump amiswe phambi komthethwandaba ethonisiswa amacala amane agoqela ukuzama ukuphambanisa impumela yokhetho lapho anqotshwa khona ngumongameli Joe Biden webandla lama-Democrats kanye lokutshotshozela udlakela ukuze abe sembusweni. Inhlanganiso yabosomabhizimusi yeZimbabwe National Chamber of Commerce iveza ukuba ithemba labo somabhizimusi selehlile nxa liqathaniswa lomnyaka odlulileyo. Ingcosana yabantu abalitshumi lanhlanu ekhulwini 15% babone umnotho welizwe wenze kuhle lonyaka. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, ubathabile Masuku uyalandisa ngokugcweleyo.
Imbangela yokuthandabuza kwabosomabhizimusi kungenxa yokuba kuyaqhutshwa ukhetho ngomnyaka ozayo kanye lesinqumo sikahulumende sokuba kuzaqhubeka ukusetshenziswa kwemali yeZimbabwe ndawonye leza kwamanye amazwe. Ithemba labathengi lalo likhangelelwe ukuba liza kwehla okwamagama okwengezelela ukuthandabuza kwalabo abaqhuba amabhizimusi. Umnumzana Thabo Ndlovu, ingcwethi ecubungula ezomnotho, uthi iningi labo somabhizimusi lizakhuphula intengo bekhangelele ukuthi isisindo sedola lemelika liza kwehla.
sisiya kuma elections vele i business sense a government in any government is expected to decline isingathi singabusta i confidence kathese ngibona ngazathi sokukhatshana kakhulu i confidence only way esingayibusta ngayo yikubana ngabe ngathi by now i currency yethu is stable but also kusenzakala kathesi abosomabhizinisi bona sebeqandisile ukucabanga njalo nokubekhangelela ukuthi i-rate izakuwa njalo i-inflation izakhwela.
Umnumzana Mbongeni Mathuthu, usomabhizimusi wakoBulawayo, uthi iningi labantu seliqakathekisa ukubhadalela indleko zokufundisa abantu ababo.
Umumo womnotho ngalesi sikhathi uyadanisa kakhulu. Lokhu sikubona ngoba abantu esijayele, ama-customers esijayele ukuba lawo ngalesi sikhathi somnyaka ayayingezeleleke kakhulu ngokuphindiweyo. Kodwa sikhangele ukuthi okwenzakalayo khathesi abaningi sebekhangelisa beqakathekisa izinto ezimqoka ezinjengezikolo zabantwana. Okungangokuthi ibhizinesi iyehlile, sikhangelele ukuthi kusiya kumnyaka ozayo, kusiya ekhethweni. Kuzaqhubeka lokho kusehla kunjalo, abantu bebona kungcono begcine izimali zabo kulokuthi bethenge impahla abangalaqiniso lazo.
Umnumzana Dumisani Nkomo, umqondisi weHabakuk Trust njalo eyingcwethi ecubungula ezombusazwe, uthi imithetho eminingi efakelwa osomabhizimusi yiyo eyenza kube nzima ukuthi basebenze.
Ukungabile themba kubanga ukuthi kule mithetho emnengi kakhulu yenqabela osomabhizimusi ukubana besebenze kuhle. So kuqala imithetho emnengi kakhulu enzimela abantu abalamabhizimusi. Kuba nzima kakhulu ngoba uyawuthola ukuthi ngapha kebe kulezi imbra, ngapha kule NASA, ngapha kulama city council, kulabo abalama restaurant. So kuba nzima sibili osomabhizimusi ukubana benze amabhizimisi asebenza kuhle. Ngokunye okuhluphayo political environment ubana vele kuhlala kusiba lemithetho etshintshayo.
Umnumzana Effort Ncube, umqondisi weNational Consumer Rights Association, uthi osomabhizimusi abathembi ukuthi uhulumende engavusa umnotho welizwe.
Ukuthi isimo somnotho sizahamba njani ukhangela insuku ezidlulileyo, iminyaka edlulileyo, umnotho kawuphathwanga ngendlela efaneleyo. Ngakho ke abezamabhizinisi bayakubona khona lokho. Yingakho ke ithemba labo lokuthi imali iza kuguquka, isimo senotho siza kuguquka, kumbe izinto eziningi ziza kuguquka, liyachabalala. Kuveza kahle kamhlophe lokho kuvele kuyikho okuhlupha abantu bezimbabwe, ukungathembi uhulumende amandla akhe lokuhlakanipha kwakho ukuthi angavusa ilizwe, angavuse zomnotho.
Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube esethula uluhlu lwendleko lokubuthaniswa kwemali kahulumende lomnyaka ozayo, uchaze ukuba kukhangelelwe ukuthuthukiswa ukusebenza kwamabhizimusi. Lokhu kukhangelelwe ukuba kukhuthaze ukuba uZulu abe lethemba njalo enelise ukuba le mali ayigcina ebhanga, njalo kwakhiwe ithemba elizadala ukuba kufakwe imali elizweni ezakhulisa umnotho welizwe. Wengeza ngokuba imithetho eye-fiscal ndawonye le-monetary policy ikhangelelwe ukwehlisa izinga lokukhuphuka kwentengo yempahla kanye lokwehlisa ukuwa kwesisindo semali yakuleli nxa kuqathaniswa leya ngaphandle kwelizwe. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Inkampani zikaloliwe yakweleZimbabwe leBotswana sezilobelene isivumelwano sokuthi izitimela zivunyelwe ukungena emazweni omabili ukuyachiya impahla endaweni ezichiyeneyo. Isivumelwano lesi sikhangelelwe ukuthuthukisa ibhizimusi kaloliwe phakathi kwamazwe omabili. Intatheli izindaba eStudio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Isitimela isivela eBotswana besiphelela ePlumtree lapho ekade sihlangana lesaseZimbabwe khona, kodwa athe sizavunyelwa ukungena size siyefika eFrancistown, kukanti seBotswana siyafika koBulawayo. Abaphathi ntambo bamankampani aweNational Railways of Zimbabwe NRZ leBotswana Railways EBR balobe isivumelwano lesi ngolwesihlanu edolobheni leFrancistown. Usiba lukhulu weNRZ uNkosazana Respina Zinyanduko uthi isivumelwano lesi sitsho ukuthi sekuzaba lenguquko ekuhambiseni impahla masinya phakathi kwamazwe omabili. Enye impahla iya kwamanye amazwe afana le Mozambique, South Africa, Democratic Republic of Congo kanye le Zambia.
This true working arrangement is coming at a time when NRZ and Botswana Railway.
Isivumelwano lesi sisho ukuthi izitimela sezizangena phakathi kwamazwe omabili. Silama customs afanayo singamazwe omabili. Njalo lesi sivumelwano sizaphathisa ekuthuthukiseni indlela esiyenza ngayo ibhizimusi.
Usiba lukhulu kugatsha olubona uhambisa kwele Botswana, umnumzana uRapeleng Mosihi uthi inhloso yesivumelwano ikuzama ukuphucukisa uhamba kwezintimela phakathi kwamazwe omabili.
The implementation of the African Continental Free Trade Area
imithetho yobudlelwano ye-Afrika iyakhuthaza lokhu esikwenzayo. Okuqakathekileyo yokuthuthukisa ibhizimusi lokuhamba kwempahla ngenjanje.
Isivumelwano lesi silotshwa ngesikhathi isimo esibi somnotho kweZimbabwe sidala ukuthi isitimela esivela eBotswana siqede amalanga silinde ukuntshintshana laseZimbabwe ePlumtree. Lokhu kudalwa ukuguga kwezipolo kanye lenye imitshina kaloliwe kungela mali yokuguqula isimo. Ocubungula ezombusazo umnumzana Dumisani Nkomo uthi lesi sivumelwano sihle kodwa uthi wesabela ukuthi imitshina kaloliwe eZimbabwe ayikho kusimo esihle.
Kuyinto enhle kakhulu. Kodwa mbona ingqobe kumbe ama challenges azaba khona kuma masikali infrastructure yethu njengeZimbabwe ama wagon okwawo ukanye lama rails injanji zangkhona ukubana so udalo kunenge kodwa kuyinto enhle sibili enganceda njalo ezanceda umkhonomi welizwe nxa kuza setshenzwa kanjalo kuzamele lathi sibone ukubana siya kuqula sithuthukise infrastructure isilayo njengelizwe.
Umnumzana Sifas Chuma oyinhlanganiso yeZimbabwe Diaspora Community kwele Botswana utsho imbono yakhe phezu kwalesi sivumelwano.
Isivumelwano lesi sihle ikakhulu nxa usikhangela kulabo akade belindele kumbe iSouth Africa elindele amalahle kumbe iBotswana elindeleni. Sokulula ukuthi izinto lezi zifike masinya lapho kumele ziye khona. Njalo lakhona ukuthi iBotswana singangena iphume santando. So kusitsho futhi ukuthi labo sebele added advantage ngoba nxa ezabe izitimela ziqinile ziright. So kusitsho ukuthi i-business isisiba faster kakhulu ngapha kuBotswana side ukwedlula kuZimbabwean side.
IBotswana ihambisa kakhulu isawudo kanye lamalahle ekhulu amanye esiya emazweni afana leMozambique. ELeZimbabwe nalo lamacustomer athenga amalahle ekhulu kwele South Africa. Kodwa ukuguga kwensimbi zikaloliwe sekubuyisele emuva ibhizimusi le-NRZ sokuwamisa lohamba kwesitimela esithwala abantu phakathi kweBotswana leZimbabwe. Ngingumqondisi Dubo wendaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Umbiko wethulwe isigodlo someli webhilithani othi amatitsha la eZimbabwe alakho ukuqhatshwa ngomnyaka ozayo sokudale ukuxokozela ababalisi bedinga ulwazi ngalokho. Asizweni ingxoxo uChris Gande weStudio 7 ayiqhube lo mnumzana Themba kuye moyo owenhlanganiso ye-ARTUZ ngalolu daba.
Okwakuqala ngicela ukuthi ngithi ababalisi eZimbabwe ngesimo seholo labo akula abangakwenza ngaphandle kokuthi lapho ababona khona kumbe abezwa khona kungani kuledlelo elingcono batatazele bayekona. Okwembiko ephumayo le eBrithani dinga ababalisi thina njengenhlanganiso ye-ATUS ngesimo esisibonayo esibucayi elizweni le kunzima ukuthi sivimbe ababalisi ukuthi benze ababone ngani kungabaphilisa ngcono. Ngezinye indlela sithi ababalisi balelungelo lokuyadinga idlelo elihle. Njalo thina njenge-ATUSI asingeke sibe ngqabeki.
Kukhona yini eselikuzwile ngokuthi ngobani abazavunyelwa ukuhamba khona ngale iminyaka yabo yokuzalwa njalo lokuthi kukhona yini okufunakalayo ukuthi bakwenze bengakayikhona.
Okwezidingo ezifunwa yiBrithani asikabi lombiko oqondileyo ngakho kodwa sikhangelela ukuthi umbalisi oqeqeqechileyo ole diploma wazibekisela isiyaphambili waba la degree kumbe waba le masters yakhonani ulamathuba angcono ekutholeni lo msebenzi hayi ukuthi kudingakala abaleminyaka engakanani kumbe abangakanani asilalwazi olukhulu ngakho kodwa ke la njenge athuzisa dingisisa siza dinga imbiko eqondileyo ukuze sincedise amalunga ethu ku-embassy yakhonale eBiltan ngokudingakalayo langeminyaka ukuze bengatholise besehlutsheni ngoba bengene entweni abangayazi kahle.
Ungasitshela ukuthi kukhona yini elikucebisa amatitshala ngakhona lokho esikuzwileyo ukuthi bazavunyelwa ukuthi bayesebenza kwele Biltan?
Ababalisi abafuna ukuya eBiltan i-athuzi ibacebisa ukuba baqaphele ama-agent. So kuzavumbuluka abantu abaningi bezenza abancedayo kanti bafuna ukudla imali.
Yabo ke lo ngumnumzana Themba kweyemoyo isiphathamandla se-ARTUZ olivalelisayo ngosithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7 p.m.